Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kava tereri, tinosangana zvakare manero anasi, uri musi wechitatu kubvumbi 5, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vakafanobata chigaro chemutauriri webato rinopikisa Residents Coalition for Change muzvare Fadzai Mahere vabatwa nemhosva yekuzvidza mapurisa mushure mekuburitsa kwavanonzi vakaita vhidhiyo yemwana ainge arohwa nemapurisa achinzi akabva afa. Vatsigiri VCC vosarudza vanhu vachavamirira musarudzo dzegore rino. Hurumende nhasi yaparura urongwa hwekurwisana nedambudziko rekuendeswa kwevanhu muunapwa kana kuti Anti-Trafficking in Persons National Plan of Action. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakafanobata chigaro chemutauriri webato rinopikisa Residents Coalition for Change muzvare Fadzai Mahere vabatwa nemhosva yekuzvidza mapurisa mushure mekubuditsa kwavakaita vhidhiyo yemwana ane makore maviri avaiti akange arohwa nemapurisa akafa zvikazoonekwa hazvo kuti mwana uyu ainge ari mupenyu. Asi muzvare Mahere vaonekwa vasina mhosva panyaya yekunzi vakaburitsa mashoko emanyepo ane chekuita nenyaya imwe cheteyo. Muzvare Mahere vanzi nedare vabhadhare mari inosvika mazana mashanu emadhora ekuAmerica kana kuti $500 vachishandisa havo chikero chemari inenge ichitengeswa mari iyi kumabhanga kana kuti Bankrate. Vanzi vakatadza kuita izvi vanoendeswa mujeri kwemwedzi mitatu. Frank Chikore anoti panyaya inotevera.
Vachitora mutongo wavo, mutongo wedare raMajor Street, vataura Emanuere, vawana muzvare Mahere vaine mhosva yekuzvidza mapurisa mushure mekuburitsa vhidhiyo iyi, asi vawana muzvare Mahere vasina mhosva panyaya yekunzi vakaburitsa mashoko emanyepo, vachiti hurumende yakatadza kuburitsa pachena kuti pakanga pasina kuita mhirizhonga here pakati pemapurisa nevemakombi paakazorohwa mwana uyu aina mai vake. VaManuere vati nekuda kwekuti mwana uyu mupenyu zvakaburitswa namuzvare Mahere zvakasubisa zita remapurisa. VaManuere vati muzvare Mahere vaifanira kutanga vataura nemapurisa kana kutora mamwe matanho ekuona kuti mwana uyu akanga afa zvechokwadi here. VaManuere vati muzvare Mahere vabhadhare mazana mashanu emadhora ekuAmerica kana mari yakaringana naiyoyi ari maRTGS. Vati vakatadza kubhadhara mari iyi vachazogara mujeri kwemwedzi mitatu. Rimwe remagweta amuzvare Mahere vaChris Mike vatenda kuti vabhadhara mari iyi uye vakati izvi ndizvo zvaitika mudare.
Nyaya yekutanga tanga yatirikutaura ndeyekuti zvakafinzi Fadzai Mahere akanyora manyepo paTwitter. Manyepo aya anga aine chinangwa chekukonzera mhirizhonga munharaunda. Mutongi ati hapana humbo hwakakwana hunoratidza kuti Fadzai anga ane chinangwa chekukonzera mhirizhonga. Asi panga paine chipomero chechipiri chekuti Fadzai paakaita tweet yake iyi paakanyora mashoko ake aida kushoropodza nekuderedza masimba emapurisa, saka mutongi azomubata mhosva neiyoyo yechipiri.
Vakafanobata chigaro chemutevedzeri webato reCCC vaGift Ostalo Siziva vashora kubatwa kwaitwa muzvare Mahere nemhosva vachiti zvinoratidza ruoko rweZANU PF mafambisiro anoitwa nyaya mumatare.
Kuti mazuva afura pane vakainsaita public violence zvinozikanwa kwamutaro vachitaurwa kuti tinokuurai tinokuwadzai mumiting yedu yeCCC vauya vachida kuti disrupt meeting yedu. Last year makaona muwe ZANU PF achitaura chamisa vanofanira kuurayiwa asi hapana zvaitika pamusoro pe but advocate mairi kungokanda video izvi zvaitwa nhasi nekuti isitine nomination process inofanira kuitwa
asi vanokokera nhengo dzezano PF mudare reparamende vapupuraito garepi vati zviri kutaurwa netriple C izvi ndezvemugodzi matsuro vachiti matare emunyika anoshanda akazvimirira
hakuzi kuda kwezano PF hakuzi kuda kwehurumende kuda kwaiye wakapara mhosva apara mhosva ndokubva asungwa haarambi kana tikamubvunza kana mukamubvunza kuti iye wakanga asina kunyepa here unobvuma saka isu tovisa ruoko rwedu pamhosva iri pachena kudaro tichitsvakei hatina chatinoda kwaari
amai Rebecca Musariri vakachema mudare pavaipa humbo hwekurohwa kwakaitwa mwana wavo nemapurisa ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore
Bato rinopikisa Residents Coalition for Change nhasi raita sarudzo dzaro dzekutsvaga vacharimirira musarudzo dzegore rino. Zvigaro zvose kusanganisira zvevatungamiri vebato iri vachapinda musarudzo dzemutungamiri wenyika, nhengo dzedare reparamende, maseneta nemakanzura dzanga dzichikwikwidzwa. Sangano Residents Independent Candidate Selection Panel ndiro riri kutungamira urongwa uhu. Mutorerwe nawo Godfrey Mtimba anotipanya inotevera.
Bato reCC ratanga chirongwa chekusarudza vachamirira bato ravo pasarudzo dzegore rino avo vachazotatsurana nemamwe mapato akaita seZANU PF neMDC Alliance pazvigaro zvemakanzura, nhengo dzeparamende pamwe nesinete uye mumakanzuro ematunhu ose emunyika. Mutevedzeri wemunyori mubazi rinoona nezvesarudzo muCCC amai Ellen Shiriedenga vati chirongwa chavo chafamba zvakanaka uye chaitwa murunyararo munzvimbo dzakawanda munyika.
So far, they have found Mushe, one has been nominated. We are receiving mandates from all over the country. We see that we have put Mangwana, but next process we do, you could see title one candidate, which has found
us. Mutungamiri weCC, vachamisa vakasarudzwa nematunhu ose, pasina kukwidzwa. Nekudaro ndivo vanenge vachimirira bato ravo pasarudzo dzemutungamiri wenyika. Kudunhu reMidlands kunonzi chirongwa ichafamba zvakanaka, vamwe vari kuda kudzoka kuzomirira bato ravo kumukobha North vaAmos Chibaya vachiti vanotarisira kukunda zvine mutsindo.
Chokwadi ndechekuti ini ndinodiwa chaizvo musho wemukobha nenyaya yekushanda nevanhu zvakanaka, saka mindiro yangu ndeyekuti kuda ndokunotarisira zvine mutsindo kwoto kungokunda zvisho macheta, asi ndinoziva kuti sezvo kuti dzinofanira kudiwa vanhu vemukobha vachirindida chaizvo zvakasimba.
Mumasvingo eBen manga muine makundano akakura apo vari kukwikwidza vanosanganisira Gweta vaMateni Mureri vange vachitatsurana nameya weguta reMasvingo vaColin Maboke pamwe nevamwe vakawanda. VaMaboke vanoti vanotarisira kubudirira
murunyararo kana ndikange tapedza process ndingabudirira sezvatatopedza process ndikazobudira zvienda kuparliament nezvinhu zvakawanda zvanoda kutarisa. But ndichangotaura kuda zviviri kana zvitatu. Chokutanga ndechekuti ndida kunogadzisa nyaya yeEurban Council State. Eurban Council State ine mahlukozo akawanda.
Zvichakadaro kune dzimwe nzvimbo dzakaita sekwaGutu kwaMupandawana, mumwe mutsigiri webato iri vaEdward Chagonda vanhu kwamboita kunetsana apo vamwe vatsigiri vanga vachinyunyuta nekunonoka kusvika kwaita mapepa ekusarudza vanhu.
Tamirazve takamirira kuti mapepa auye chigotanga kuvhota, asi tazoshandisira takuona vanhu vari mapepa achona ndovanhu vamakandidizi achona. Zvinobetserei? Hazvina zvazvobetsera. Saka vanhu vese vakava kungotya kuti voita sei kuti toti kudii, vakutya kutaura vanhu vavanoda.
Mishonga inonzi yaitikawo kunzvimbo dzakaita seGlenora, kuwadzana nedziva rasekwa kuHarare, uko kunonzi vamwe vanga voti vanga vachimanikidzwa kutsigira vanhu vavasingadi. Asi amai Shiriedenga vati kunetsana uku kwakonzerwa nekunonoka kusvika kwaita mapepa munzvimbo dzavo shoma shoma, asi zvakadziswa nechimbi chimbi. Mukuru muhofisi inoona nezvekubudisa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa Mugwadi vati kunetsana kwaitika uku kunoratidza kuti chirongwa ichi hachina kufamba zvakanaka.
Tinavo mavhidhiyo atiri kuona zvedu zvichimutana mutana tsoro nembwa gonzo nekiti zvichidzinganisana. Inhau yekuti vachamisa tinoziva havo kuti kubato ravo vari kutarira munhu mberi shure mumhu, uye nerunako rwake voona kuti anoita here kunge ari padhuze navo. Kumusangano weZANU PF isakaenda kuvanhu.
Asi vachipindura vakafanira kubata chigaro chemutauriri webato reCCC kuBulawayo, vaSweeten Chiroza vapomera ZANU PF mhosva yekuda kuvhiringidza urongwa hwavo. Kugurusa General mutikiso bepa remasvingo mira uye aimbova mukuru wesangano revatori venhau reZimbabwe Union of Journalists kana kuti ZUJ vaMatthew Takaona vaisa mapepa avo pamwe nava Oliver Chirume nava Russell Mugege vamwe vakanda mapepa avo vanosanganisira vatendai Biti kuHarare East muzvare Johana Mamombe kuHarare West uye vachauton Wende kukuwadzana East Kubulawayo, mutevedzeri wemutauriri weCCC, vaOstalo Sizi vaisa mapepa avo kuChavalala Central, vaPromise Mkwananzi kuLobengula Magwegwe, uye amai Thokozani Kupe vaisa kuCowdrey Park. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Bato reZANU-PF rinoti rinogona kuzivisa mangwana nezve sarudzo dzichadzokororwa dzemaprimary elections kumatunhu anonzi dzakaitwa asi dzisina kufambiswa zvakanaka. Nzvimbo idzi dzinosanganisira Gokwe neMbudzia, Insiza North neZvimba West, Churu neMbare muHarare. Justice Mayor Wajikajena nava Ziyambi Ziyambi vanove nhengo dzedare reparamende dzeGokwe neMbudzia neZvimba West vainge vakundwa musarudzo asi dzave kudzokororwa. Mumiriri wedare reparamende weInsiza North vaFarai Taruvinga vachakwikwidzana nevaimbova Commissioner weZEC Dr. Qobani Moyo uye mukuzeya nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatavadzwa mugwadi.
Ndinotenda ndinokwadza vateereri venyu nguva yanga yatiri dei sekuziva kwamanga muchiita kuti neniwo ndandiri mwoyo vanotsvaka rutsigiro uye ndakakunda zvakanaka kubvera wei. Regai nditi muchangano weZANU-PF sekuparurwa kwazvakaitwa nomutungamiriri wenyika matare matatu epolitiburo akaitiwa anosanganisira tu ari maextra ordinary politiburo sessions vakataura ivo kuti chimiro chesarudzo dzavari kuda zvemuna 2023 chinofanira kutaridzwa chimiro ichocho mutaridzo dzomuchangano weZANU-PF wokutsvaga vatsigiri vachamiririra muchangano weZANU-PF kumatunhu sema member of parliament sema women's quota sema senators sema kanzura sama youth quota. Saka naizvozvo kwose kwaita mirijonga musangano waito ora danhu rokuti hatisatotambiri sarudzo idzodzo nokuti vamunangagwa vanoita tinoda sarudzo dzinyararo. Hakusi kwose zvako kwakaitika mirizhonga kune kwaitwa kunzi sarudzo dzitangwe nokuti hakuna kuzovhotwa zvakanaka dzimwe nzvimbo hadzina kusvikika. Asi mazuva achaitwa sarudzo idzi achaziviswa nemukuru anoona nokutambiswa kwebasa musangano weZANU-PF vamaiti dima zvichida mangwana ndopavachaparura kuti mazuva achaitwa sarudzo idzi achaitwa rini uye kuchaitwa kunzvimbo
kana kune dzimwe nzvimbo dzaita mirizhonga dzimwe dzichinetsa kuita sarudzo dzakanaka muri mumusha chete kudai kwokuzoti yava nyika yose zvinozodii?
Munongozivazve ko tingaita zvematongerwo enyika sekune dzituri kuzviitira kudenga here? Sarudzo dzinoitwa dzokutsvaka vatungamiriri dzinoitwa navanhu kwete navatumwa. Dzichiitwa navatumwa vokudenga taingoti zvinofamba mutoro bemvura yegumi. Asi dambudziko riripo zvaro nderekuti tarirai nhasi tavonawo wani musangano wawachamisa uchiita mhirizhonga tiri kunzwa kuti zvipatara zvazara navanhu vanga vachirogwa vachirwisana kunana general nana Warren Park. Zvinhu zvinowanikwa mukufambiswa kwebasa vamwe vanogona kuti havasi vose vanoziva nzira dzakanaka dzokutaridza kusutsumwa kwavo. Asi chatagona isipo musangano ndechekuti sarudzo dzinenge dzine umhirizhonga ihwohwo izvozvo ndo dzateererwa. Saka mungati pavo here mamakisi kuti pa 210 constituencies dzemunyika yeZimbabwe 5 chete ndo dzadzokororwa zvingareva here kuti tatadza kufambisa basa somusangano weZANU-PF?
Avo vanga vari mukuru mubazi rezvekufambiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi vachitaura vari parunhare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Mukuziya nezvenyaya iyi tabatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge.
Chekutanga chandingada kuti kutaurirai ndechekuti imo mubato reZANU-PF zvinongoratidza kuti utongi hwejechetere kana kuti demokrasi inoitwa imomo inonzi guided democracy, kureva kuti pane dzimwe nguva veruzhinji vanotendedzwa kuita semadiro avo veruzhinji, kureva vanhu vanenge vari mumusangano iwoyo vachinzi ndivo vanenge vachinzi mamembers vanenge vachigona kunzi vari kumaseo kana kumawadhi kana kupi kupi kwavanenge vachizenge vachinzi vabva kuti vaite zvesarudzo idzi. Asi kana pazosvika chaipo pakunzi tasvika kwamvura yacheka makumbo dzimwe dzenguva, maonero kana muono wevanhu kana veruzhinji vanenge vaita mabasa aya kana kuti processes vachinge vachinzi ndivo vabva vasarudza vavasarudza kana vasingadiwe kumusoro hapana kure kwavanoenda nepo nepo mhosho nemhosva dzinotsvagwa dzichiwanikwa
saka hapana chiri kukushamisai pane nzvimbo dzekurorwesa rudzo idzi
zvitishamisi kuti kuinsiza north kwavatwovani mwoyo nekonstituensi yavazihambi kunana zvimbauko nekwava wadye jena kwenembudziya kana pinda matatu aya umwe rindori gurukota umwe akamboita komishina umwe muzvina bhizimusi anogona kunge ari pedo zvakare pedo pakanyanyisa chaizvo nemusangano wezanupf kureva kuti anogona kupota achimbenge achimbotiwo akati tirobi tumari nezvimwe zvakadaro daro zvinokuti ivavo vazonzi varasirwa kwakadaro ukokoko vanhu vakaita seivava vanga vachitarisirwa kuti vanofanira kuti vahwine sarudzo idzi dzimwe dzenguva zvinogona kunetsa saka neipapo panozongoita iyo yatachataura yekuti panozoitwa inonzi guided democracy mumusangano wezanupf
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vajoi mabhenge vachitaura vari parunare muHarare kunyangwe Zimbabwe Electoral Commission yazivisa dare reparamende nhasi kuti yagadzirira kuita sarudzo zvabuda pachena kuti mapato anopikisa haasi kufara nemabatirwo ari kuitwa basa nekomishen iyi zvichapa kuti sarudzo dzigone kuita mutauro Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera
vachipatsananguro maererano nepavasvika negadziro yesarudzo kumakomiti eparamende anoona nezvemutemo nerunyararo sachigaro vezek justice Priscilla Chigumba vati gadziriro iri kufamba zvakanaka.
We'll ensure that elections will be conducted peacefully in an environment.
Chaona kuti sarudzo dzaiitwa murunyararo uye kuti zvido zvevanhu zvaremekedzwa.
Asi nhengo dzekomiti iyi dzakaita sava Morgan Komichi veMDC hadzina kufara kuti gwaro revavhoti iri riri kudhura pamwe nekunetsa kuwana asi veruzhinji vachitarisira kuti riwanike nyore. Justice Chigumba vati dzeki inoda chose kuti vavhoti vawane gwaro iri asi vakati pari zvino havakwanisi kuita izvi nekuti mutemo weData Protection Act haubvumidze kuita izvi uye vati zvave kuda kuti paramende ivandudze mutemo wesarudzo kuti izvi zviitike nyore.
It does not take anything away from the Zimbabwe Electoral Commission to give.
Hapana chatinobva pakupa vanhu gwaro revavhoti zvakareruka sekutenga mabhanzi seneta komiti asi tinofanira kutevedza mitemo yese sekomishini.
Vati nyaya iyi yave kumatare edzimhosva uye havangatauri zvakawanda asi vakati vanhu vanokwanisa kuona kuti vari mugwaro revavhoti here kana kuti kwete nekuenda pawebsite yezek asi izvi hazvina kufadza vamwe vakaita sasenata Jane Chifamba avo vati handi munhu wese anokwanisa kuenda pawebsite kana padande mutande rezek.
Information iyoyo kuwebsite inowanikwa nevanhu vane data. Ko vari kumamisha nekumapurazi vanobatsirikana sei kuti vawane information iyoyo? Mune zvamakagadzira here kana maflyers kana chii zvekuti vari kumamisha vakwanise kuwana information inenge iri pawebsite yenyu?
Justice Chigumba vati vanenge vasingakwanisi kuenda pamadande mutande vanosungirwa kuenda kumahofisi ezek ari kumatunhu avo.
Mati vari kumaruwa vanoita sei vanagoko nanasekuru? Handiti vari kumaruwa tichivakurudzira kuti vanoenda kumadistrict office. Ndicho chokwadi chandingataura nokuti kudistrict office DEO ndiye ane basa rekuti vana mbuya nanasekuru vachiuya vari kuda kuregista kuvhota vakaregista asi vari kuda kuti vaiswe kune mamwe mapolling station nokuti vakatama zvese ibasa rinoitwa naDEO mudistrict.
Nyaya yekuti Zek haisi kuranga mapato ezvematongerwo enyika anoita zvemhirizhonga Justice Chikumba vati izvi zvinonetsa kuita nekuda kwekuti mapato ezvematongerwo enyika haasati ave kunyoreswa neZek zviri pamutemo kana kuti kuregistwa. Vakurudzira kuti nyaya dzakadai dzimangarwe kumapurisa. Mukuru anoona nezvesarudzo musangano reElections Resource Center vaSolomon Bobos Bunu vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti sarudzo dziitwe murunyararo.
Tinochikurudzirawo vemapato ezvematongerwo enyika kuti vakurudzirewo vatsigiri vavo kuti vasaita zvemhirishonga uye vasakurudzirawo mhirishonga. Tichizokumbirisawo zvekare vepolisi tinoziva kuti ndo vanoita kuti mitemo iyi igone kuremekedzwa nekusunga vanenge vachikora mitemo. Vanenge vachikora mitemo vanofanira kunge vachitasei vachisungwa.
Gurukota rezvemitemo vaziyambi-ziyambi vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachatara zuva resarudzo pakati pa26 Chikunguru na26 Nyamavhuvhu. Vanhu mamiriyoni matanhatu ndivo vanzine ZEC vanyoresa kuvhota. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Zvirongwa zveStudio 7 zveShona neNdebele zviri kusvitsa makore makumi maviri zvichitepfenyurwa nemusi wechishanu kubvumbi 7, 2023.
Tinoda kunzwa kubva kwamuri kuti ndezvipi zvirongwa zvamunofarira, vashamarari vanokugonerai, pamwe nezvamunoda kunzwa pachirongwa chenyu cheShona.
Tumirai mashoko kana mavhidhiyo paWhatsApp namba dzedu dzinoti +1 202 465 0318. Ndinodzokorora zvakare +1 202 465 0318. Hurumende nhasi yaparura urongwa hwekurwisana nedambudziko rekuendeswa kwevanhu muunapwa kana kuti Anti-Trafficking in Persons National Plan of Action hunotanga gore rino kusvika muna 2028. Nyanzvi munyaya dzekuendeswa kwevanhu muunapwa dzinoti uori panhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe International Airport huri kupa kuti vanoendesa vanhu muunapwa ava vaite havo madiro aJorgina. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Vachiparura hwaro kwaRare International Conference Center nhasi, mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vati gore rapera chete vanhu zana nemakumi matatu nemumwe kana kuti 131 kunyanya madzimai vakambunyikidzwa vachiguma vazobatwa senhapwa.
Hurumende kuburikidza neAnti-Trafficking Interministerial Committee yakashanda zvikuru kudzosa nekuchengetedza vanhu vemuno vanodarika zana nemakumi matatu neumwe vazhinji vari madzimai nevana.
Chirongwa chehurumende ichi chichaona mapazi ehurumende akasiyana-siyana achiisa misoro pamwe chete kuona kuti vari kunyepera vanhu kuti kunze kwenyika kuine mabasa varangwa zvakaomarara. Vachiwenga vati idonzvo rehurumende kutora matanho akasimba kudzivirira dambudziko iri kuburikidza nekusimudzira upfumi kuti vanhu vasaita chidokwa-dokwa chekubuda munyika zvavati zviri kuvashungurudza.
Muono wedu ndewekuti patinosvika 2030 tave upper middle income status, tave neupenyu huri nani nemabasa nemari, nyika yedu inenge isisiri dandaro reavo vanoda zvekumbunyikidza vamwe.
Gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembe-kazembe vataurawo pachiitiko chanhasi vachiti vanhu vanodarika zana munyika vari kumateredzi mhosva vachipomerwa mhosva dzekumbunyikidza vanhu vachizonoguma vobatwa senhapwa mushure mekuvanyepera kuti kunze kune mafuro manyoro.
Human trafficking iri kwese. Pane human trafficking inoti vanhu vanobiwa munyika vachiendeswa kunze kwenyika. Munhu inoitika zvakare human trafficking kuti munhu anobiwa kuepwen achiendeswa kumandharoni kana anobiwa kudzivaresekwa achiendeswa kubhinga onoitiswa zvaasina kunge akataurwa ndizvo zvaatanoitiswa zviri kuitika munyika muno.
Mumwe mudzimai apa uchapupu hwake achibudisa izwi pachirongwa chanhasi ada kuzivikanwa nekungonzi Chipo ayambira veruzhinji kuti vasatorwe mwoyo nemari dzinotaurwa kunyanya kune avo vanonoshanda mudzimba achiti kunyange aive avimbiswa mari yakawanda handizvo zvaakazonosangana nazvo paakaenda kuOman. Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vati kana pasina kugadziriswa dambudziko rezveupfumi zvinonetsa kugadzirisa dambudziko iri.
Nyaya yekutsvaka cheuviri inoita kuti vanhu vangozopedzisira vapinda yatingati trap.
Vanorwira kodzero dzemadzimai nevanasikana uye vachitungamirira sangano rakazvimirira reWomen's Coalition of Zimbabwe, amai Salidura vatsigirawo vachiti
chinongo chiri kuita kuti vana varezvike, vamwe vanenge vadzoka vadzokere futi.
kuti munyaya dzeraramu zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka.
Bazi rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika kuAmerica, Real Estate Department, mugwaro rarakaita gore rapera rinonzi 2022 Traffic in Persons Report, rinoti Zimbabwe kwemakore maviri akatevedzana iri muchikamu chechipiri chenyika dzisina mitemo yakasimba yekuedza kugadzirisa dambudziko rekuendeswa kwevanhu munhapwa iri kana kuti tier 2 watch list. Hurumende yainzi haina mitemo yekusunga makoronyera yakasimba kana inobatsira kuona vanenge vachiendeswa munhapwa nekuvatsvagira kwekupotera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Muchirongwa chatinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika, nhasi tine hurukuro nechizvarwa cheZimbabwe chinoita zvemafirimu muzvare Nyari Mashaya Mombe, avanotungamira sangano reIdentities Media Holdings, avo vanoti vari kufara nekutambirwa kuri kuitwa firimu ravo rekutanga rinonzi Even Our Dreams, iro vari kufamba vachiratidza vanhu muAmerica. Kuti tinzwe zvizere nezvefirimu iri nezvavari kuita, ngatinzwe hurukuro yavaita naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndiri kuno kuUnited States of America ndichifamba nefirimu rangu rinonzi Even Our Dreams. Firimu rinotaura nemararamiro anoita vanhu vakare mara, asi zviri firimu riri kubatsira kutaura nyaya dzavo nemhando inokwanisa kuti tivanzwisisewo, tichiona zvakanaka muupenyu hwavo, tichionawo mabasa avanobata akanaka, tichionawo kuti isusu tingavaremekedzawo sei nekuti vanorarama neurema hwakasiyana siyana.
Firimu iri riri kutambirwa sei kuWisconsin kwamuri ikoko, uyezve shuwiro yenyu ndeyei?
Ndiri kufara zvikuru nekutambirwa kuri kuita firimu iri riri kudzidzisa vanhu riri kukokawo veruzhinji kuti tingabatsirana sei kusimudzira pundutso. Firimu iri rakafirimirwa kuChiredzi, kumaruwa ikuChiredzi. Saka chinangwa chedu ndechekuti tisimudzire vanhu vekunharaunda iyi, vanhu kana vachirionawo vadewo kuwana kuti tobatsira sei. Kutaura kunoku tiri kutarisira kuti tiwane kana riri bhazi kana tikumariro kuti vakwanise kubatsirikana kuenda kuchipatara. Nekuti vakawandawo vanenge vachizoshaya mikana yekuendawo zvipatara, vanenge vachizoshaya mikana yakati siyanei. Saka vanhu vandiri kusangana navo vari kuonawo firimu iri vanhu vari kutarisa kubatikana kuti toita sei. Saka kutarisira kwangu netarisiro yangu, chishuwo changu ndechekuti vanhu vabatsirikane vaende kuchikoro, vamwe vacho vada kuendawo kuchikoro, vamwewo vari kutaurawo mastori avanonakidza chaizvo, ekuti vanhuwo vari kutarisira rudo, vari kutarisira kuda kuroora nekuroorwa. Saka kuti rinongodzidzisa zvakasiyana siyana.
Vanenge vachida kuona kuti nderei vanozviona papa.
MuZimbabwe tiri kuritaridzawo, tiri kuita tichitaridza pazvivhiti vhiti zvakasiyana siyana. Pasocial media page edu rinowanikwa, ratinoti trailer inenge ichiwanikwa paYouTube, paFacebook. Saka tiri kufara nezviri kuitika.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano reIdentities Media muzvare Nyari Mashaya Mombe, vachitaura naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunare kuWisconsin muno muAmerica. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum nasi na 8 PM tiri kuita hurukuro nezvesarudzo dzemaprimaries kana kuti manominations dziri kuitwa nebato reCCC pamwe chete neZANU-PF. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vakafanobata chigaro chemutauriri webato reCitizens Coalition for Change muzvare Fadzai Mahere vabatwa nemhosva yekuzvidza mapurisa, asi vakanzi vabhadhare havo faindi. Vatsigiri veCCC vosarudza vanhu vachavamirira musarudzo. Hurumende nhasi yaparura urongwa hwekurwisana nedambudziko rekuendeswa kuvanhu muunhapwa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anukunika hii ni mfaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC. Duksi ya mchinzwa na uze Isindebele na Geina Saidi Gumeden.
So kuhizika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithatha ithuba lokubonga uBlessing Zulu osiphe indaba ngolimi lwesishona. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 5 kuMabasa 2023 ngugeino kumete Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Isizwe Coalition for Change ibuhlungu njalo iyamangala ukuthi kuhamba njani emakhosi.
Isikhulumeli sebandla lesiCC uNkosazana Fadzai Mahere ufunyanwe inkantolo kamantshi elecala lokwethula umbiko wamanga wahlawuliswa ifayindi yamadola eMelika angamakhulu amahlanu US$500.
Uhlupho abantu bayafike lapha ngesikhathi esasikhulunywe u-10 o'clock kodwa ke u-coordinator uze wafika ngo-12. Abantu abaningi balamachukela bese besukile bahamba baya ezindlini bedinga ukudla.
Ibandla le-CCC liqhube uhlelo lokukhetha abazalimela kukhetho lwezwe lonke namhla. Kuthi abezanu PF bathi bazaphinda olwabo lwama-primaries ezigabeni ezinhlanu lapho kubikwa kwaba lokuqilibezela. IZimbabwe Electoral Commission ithi ukuphuza kwahulumende ukuyipha imali kuphazamisa amalungelo okhetho. Zonke lezi indaba lezinye ziyalandela. Isikhulumeli sebandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change CCC uNkosazana Fadzai Mahere ufunyanwe inkantolo kamantshi namhla elecala lokwethula umbiko wamanga enkundleni yeTwitter wahlawuliswa ifayindi yamadola eMelika angamakhulu amahlanu US$500. Umantshi uthe uMahere engehluleka ukubhadala imali kuzamela apike okwenyanga ezintathu. Esanda kufunyanwa elecala unina wehlise ezimathonsi emthethwandaba ngoba esebona indodakazi yakhe ivalelwa ejele. Umlondolozi Ndlovu usipha loludaba.
UMayere ubesethethwa icala lokuloba umbiko wamanga enkundleni yeTwitter okuthi amapolisa achaya abulala umntwana owayebelethwe ngunina ngesikhathi elondoloza imigoqo yokuvalwa kwelizwe e-COVID-19 lockdown ngo-2021. Lanxa ebekulandula lokhu, uMayere ufunyanwe lecala ngumantshi uMnumzana Daura Emanuele yena othe njengegqwetha eselisebenze okweminyaka eminingi, uMayere wayemele abe leqiniso ngaye kuloba kuqala. Umantshi uthe uMayere wangcolisa igama lamapholisa ngokuwethesa icala lokubulala umntwana khona kwakungelanto enjalo eyayenzekile. Ngokunjalo uthe kumele ahlawule amakhulu amahlanu amadola eMelika kumbe apike okwenyanga ezintathu nxa esehluleke ukuyibhadala leyo mali. Unina kaMayere ukhalile emthethwandaba kulandela ukutholakala kwendodakazi yakhe elicala. Igqwetha likaMayere uMnumzana Chris Mike uchasisa ngokugqotsha kwakhe.
The magistrate acquitted Fadzai in respect of the main charge. The main charge related to an allegation that Fadzai published a false statement with the intention of inciting public disorder or public violence. She was found not guilty and acquitted.
UMayere kagochanga ukucala lokuqala elokhubo aloba amanga ngenjongwe kuba kube lodlakela utholakale engelasici kucala lakuqala.
Abanye bathi umthethwandaba kamantshi uphambanisile ngoba umthetho wokudinda amanga wesulwa inkantolo yeConstitutional Court ngomnyaka ka-2014. UMike laye uthi isigwebo lesi kasihambelani lomthetho welizwe.
In respect of that main count, there was an alternate charge whereby it was alleged that she published false statements with the intention of undermining a law enforcement agency, being the police. She was found guilty in respect of that alternate charge and sentenced to pay a fine of $500.
Kube kulecala lokubolo befuna ukudelela amapolisa utholakale lecala wabadeliswa imali efika $500 sesibadelela imali kasayi ejele.
Umsekeli webandla le-TCC umnumzana Felix Magalela Mafa ukusolile kakhulu ukufunyana kukaMayere lecala lokugwetshwa kwakhe.
Season Coalition for Change ibuhlungu njalo iyamangala ukuthi kuhamba njani emakhothi, ngoba silembali yokuthi omunye ujournalist kwaye lecala elinjalo kodwa iHigh Court yafika yakudismissa yathi ayila kucala. Ngamafitshane abantu badidekile, sikhona sizahlala phansi sibone ukuthi siza kwenzani, kodwa isinto enkulu yikuthi eZimbabwe akusela mthetho, akusela rule of law. Okuningi sizalitshela ngoba abantu beZimbabwe bathukuthele.
Amagqwetha kaMayere abephakathi kokuhlawula ifayindi yakhe ngale ntambama ukuze engavalelwa, akhangelele ukuphikisa isigwebo lesi lokutholakala kwakhe lecala emthethondaba weHigh Court kusukana ezilandelayo. Ukudliwa kukaMayere licala kuza ngesikhathi isiphathamandla saleli bandla umnumzana Job Skala esefikisa umnyaka evalelwe eChikurubi Maximum Prison laye ethonisiswa ngamacala achiyeneyo. Ngimele isitho 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ibandla le-CCC namhla liqhube uhlelo lokukhetha abantu abazalimela kukhetho lwezwe lonke olungakhangelelwe ukwenziwa ngontulikazi kumbe ngoncwabakazi lonyaka. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Ibandla leli lithi uhlelo lolu luhambe kuhle kakhulu endaweni eziningi zelizwe, kodwa kwezinye indawo ezifana lakoBulawayo luphuzile ukuqala njalo bekulokuxokozela okukhulu. Abanye abasekeli bebandla besithi abazwisisi ukuthi kungani i-CCC ikhethe ukusebenzisa uhlelo lwe-Citizens Community Consensus Candidate Selection Procedure lolu kulokuthi kwenziwe ama-primary elections asegcekeni. Omunye wabakhonone ngalolu hlelo ngumsekeli we-CCC umnumzana Methuli Nyathi.
Namhlanje lokuyi-nomination yama representatives okumelamela abantu ukhetho lobuyayo. Uhlupho abantu bafike lapha ngesikhathi esasikhulunywe u-10 o'clock, kodwa ke u-coordinator uze wafika ngo-12. Abantu abaningi balamachukela bese besukile bahamba baya ezindlini bedinga ukudla. Nxa efika u-coordinator kube le confusion because amaphepha ama-nominations ayeneli kawakwani abantu. Abantu bebecabanga kuzaba yiprocess ukuthi abantu from the floor they will nominate abantu, abantu bebebazi abantu asebenominatiwe, but akubanga njalo. Kuthiwe umuntu lo muntu athatha iform anominate. Okusuke kwaba luhlupho-ke lawo mafomu kawakwananga abantu abakhona lapha ewona.
Unkosikazi Similo Mpofu uvumelane lo Nyathi esithi amaphepha okukhetha abantu awenelanga njalo abawatholanga ukuze bakhethe ukhansila abamfunayo.
Thina njengabantu asiphathekanga kahle ngoba amaphepha esiwanikwayo amanye asiwazwisisi, njalo ikakhulu lelaneli lomongameli lo MP lo kansila anikwanga wonke abantu bebekhetha ukuthi banika abantu asazithi bebenika njani. Njalo kulawa thina esiwatholileyo asizwisisi njalo ukuthi sikhetho bani, ngoba okunye okubhaliweyo asikuchasiselwanga.
Amazwi kaMpofu agcizelelwe ngumnumzana Mandla Chuma naye ongumsekeli waleli bandla koBulawayo.
I-nomination le-CCC ebisenziwa namhlanje okuthiwa ibisenziwa ngama-citizens, ngibona nganayo kusilona qiniso ukuthi bekungama-citizens, ngoba ama-citizens ngama-ordinary people abangelani le-party but abakhangelene ukuthi abantu nje babuswe kahle.
Obebona ngezokhetho ku-CCC unkosikazi Helen Tsepiso Zivira uvumile ukuba uhlelo aluqalanga kahle koBulawayo.
Abantu bagcine sebezwisisa ukuthi kuhamba njani, yikho i-nomination igcine isihamba kahle. Abantu ekuqaliseni bebengazwisisi but bagcine sebezwisisa ama-citizens ukuthi umuntu ukhethwa
esigabeni lapha ahlala khona.
Umsekeli wesikhulumi se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda uthi la ngqabe khona abakhona nayo lapho abahambele khona kabahlangananga lodubo oluya ngapi.
Asibonanga okunye okubi kodwa sibone ingane ethi kulabanye abantu ethi befuna ukuzadisturba behluleka.
Lisiyatshona ilanga kobulawayo ibandla le-CCC belilokhe lingakaqedi ukukhetha abazalimela kukhetho lwamakhansila lamalunga ephalamende oluzakwenziwa lonyaka ngontulikazi kumbe ngoncwabakazi. Ngimele umsakazo we-Studio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kusenjalo, ibandla elibusayo ele ZANU-PF lona lithi lizaphinda ukhetho lwalo lokudinga abazalimela kukhetho lwezwelonke ezigabeni ezinhlanu ngoba ama-primaries lawa kaqhutshwanga ngemfanelo kumaviki amabili adlulileyo. Izigaba lezi zigoqela e-Insiza North lapho ummeli walesi sigaba edalele ephalamende umnumzana Farai Taruvinga azabhuqana khona okwesibili lowayengusikomichi wekhomishini yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission umnumzana Qhubani Moyo. UTaruvinga wanqoba ukukhetho lwakuqala kodwa umoyo wakhonona ngokuthi waqilibezelwa. Ukhetho lolu luzaphindwa njalo eGokwe neMbudziya laseZimba West. Abasekeli bezanu-PF abaningi bakhonona ngosuku lokhetho besithi bavinjwa ukuvota ngoba kuthiwa amagama abo ayengekho kugwalo zebandla. Sixoxele lunga lezanu-PF Central Committee umnumzana Joseph Chuma.
Ukhetho oludlulileyo olwebandla lethu lezanu-PF esiluthi ngama-primary elections lubuyile soludlulile. Inhlanganiso yethu inhlanganiso ekholelwa kudemokrasi ukubana nxa kulomuntu ongasuthisekanga akhale angakhala kukhangelwe kubonwe. Ngakho akulanto emangalisayo ngokuthi iPolitbiro ithethe isinqumo esokuthi lapho okulabantu kade bekhalaza khona kakhulu bacebise ukubana kubuyelwe katsha kuyenzile okuthiwa yi-rerun. Lokhu kutshengisa ke idemokrasi epheleleyo, akutshengisi ukwehluleka, kutshengisa ukubana sivulekile umngqondo sikhangela izinto ngendlela zonke asisoze sabandezela nxa kulomuntu okhala ngento ethize. So sokwenzakele lapho kumele kube lamarirunaza azayenziwa kwezindawo lapho okungazange kube lesidingo sakhonokho. Abantu bona labo abakhethiweyo yibo asebezamela ibandla lethu leZANU-PF kukhetho oluzayo olwe-harmonized election.
Impumela yalo lolunye ukhetho olwenziwayo ama-primaries lapho kungela ma-rerun khona lingathi iveza izifiso zikaZulu yini zabasekeli bebandla lenu ngempela yini, ngoba sabona kuloku khona na okukhulu elizweni lonke abanye bekhala ngokuthi amabizo abo ebengekho emabhukwini ebandla lenu ngokunjalo kabatholanga ithuba lokuvota baliswa ukuvota. Kuthi abanye ngababekhala ngokuthi ama-candidates abo avinjwa.
Thina silibandla esikwaziyo ukubana lokhu ebesikwenza bekuyi-internal process, into yangekhaya engadingi ukubana ixabanise kumbe noba ngubani kumbe ngubani. Ngakho-ke akula muntu esingathi kumbe udliwe kodwa siyakwazi ubana hayi kukhethiwe omunye phakathi kwabantwana bemuli inye ozamelela ibandla lethu leZANU-PF. Yindlela esikhangela ngayo thina izinto ngapha kwelakithi ibandla leli elibusayo eleZANU-PF. Asikhangeli ngendlela yokukhangelana phansi kumbe ngendlela yokuchuthuzana kumbe ngendlela ezishiyetshiyeneyo. Ngakho akula nto embi engabe iphumule khonapha. Ye, siyakwazi bengaba khona abangakhonona bethini, kodwa njengoba ngitshilo siyavula thina internal process ukunxa umuntu ekhonona afake isikhalazo sakhe sizwakale andubana bese kudingwa indlela ekuya phambili ngoba yikho esikhangeleleyo. Into esikhangelele kakhulu lukhetho lwe-harmonized election oluzayo phakathi komnyaka sisiya ku-August.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga leZANU-PF Central Committee sixoxelaye ekobulawayo. Umgcinisihlalo wekomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission uJustice Priscilla Chigumba utshele idalela ephalamende namhla ukuthi ukuphuza kukahulumende ukupha ikomishini yakhe imali kuzaphazamisa amalungiselelo okhetho. Ngaphandle kwalokho uChigumba uthi amalungiselelo okhetho ahamba kuhle. Kodwa amalunga edalela ephalamende amabandla aphikisayo akhonone ngokwala kwezek ukuveza uluhlu lwabantu abazavota olwe-electronic voters roll. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Ngqobizitha Donga obona ngenhlelo zokukhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota kunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance.
Sibona engathi ungatholakali kwemali ephiwa inhlanganiso yeZek ngesikhathi kwenza umsebenzi wabo ube nzima. Ngenxa yokuthi uhlelo lwe-voter education luhamba lungabi lula ezigabeni akwenza ukuthi abantu abaningi bengabi lo bengananzeleli ukuqakatheka kokuphatheka ehlelweni lokuvota. So isicelo esikhona kumbe i-concern ekhona ebantwini ukuthi i-treasury kumele iqakathekise inhlanganiso ezinjengeZEC ekubanikeni izimali ukwenzela ukuthi bengabi lokhu osithi ngama-excuse ngesikhiwa esokuthi behambise uhlelo labo. Njalo futhi lokhu kwehluleka ukuthola imali ngesikhathi kweZEC kunika ithuba kulabo abezinhlanganiso ezizimele zodwa ukuthi labo bekwanise ukuhambisa uhlelo lokufundisa izakhamizi ngokuqakatheka kokuvota njalo futhi lokuqakatheka kuba ingxenye yohlelo lokuvota.
Uhlelo lwe-mobile voter registration yebo solwelula kodwa ungathi abantu liyababona yini besiya ema-ofisini ezeke ukuyabhalisa?
Sibona engathi uhlelo okwakathi siluhamba kahle. Angila ama-figures engathi ngawaqamba kulolu hlelo ukuthi bangaka abantu asebebhalisile namhlanje kumbe bangaka abantu asebebhalisile kuleli viki. Kodwa uma sinanzelela imbiko ekhitshwa yiZEC sizwa bekhuluma ukuthi baningi abantu asebehamba kuma-centers abo besiya bhalisa ukuvota. Lokho kuyinto enhle kakhulu njalo kuyinto esithokozisayo njengezakhamizi ukuthi sibone ukuthi abantu bayathakazelela uhlelo lolu. Okunye okungabe kusenza ukuthi abantu bethakazelele uhlelo lolu zinhlelo ezenzwa ngamaqembu awezombusazwe ayenza ama-primary elections abo. Sokusiba le momentum ebakhona towards ukuba kwazi okuzayenzakala ngokhetho kumbe abantu sebesibalele ntshukuntshu yokuthi webe yingxenye yokukhetha abantu abafisa ukuthi bebamele endaweni eziphakemeyo ephalamende lakubo senate khona ngale. Ya siyananzelela ukuthi iblitz ingabi siphelile yebo kodwa kuyadingakala ukuthi iZEC isebenzise indlela zonke ezivalulekileyo ukuthi abantu bebekwazi ukuthi uhlelo lokho luqhubekela phambili. Kule social media, kulamaposta, kulamaflyer bangafaka emdulini, befaka endaweni ezijeneyo kwenza ukuthi abantu bebekwazi ukuthi uhlelo lokho luqhubekela phambili.
Umnumzana Ngqobizitha Donga ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo. Le yi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Abakhankasela ukulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazane kwele Namibia sebamukele ngenjabulo ukukhethwa kwabahluli bomthethwandaba weSupreme Court abathathu abesifazana okungokwakuqala embalini yaleli lizwe selokhu lithole uzibuse ngo-1990. Omunye wabahluli laba nguJustice Rita Makarao odabuka eZimbabwe. Usomlomo wePhalamende yeMelika iHouse of Representatives umnumzana Kevin McCarthy ukhangelelwe ukwenza umhlangano lomongameli weTaiwan umnumzana Tsai Ing-wen eCalifornia namhla. UTsai ufike izolo eLos Angeles lapho ahlangabezwe khona ngabantu abatshengisele ezitaladini, abanye bemsola njalo abanye bemsekela. Uhulumende namhla usungule umkhankaso wokulwisana lodubo lokungeniswa kwabantu lokuphuma kwabo ngudlu eZimbabwe, abanye bethengiswa izigilamkhuba kwamanye amazwe okuthiwa yi-human trafficking ngesiNgisi. Uhlelo lwe-2023-2028 Zimbabwe Anti-Trafficking In-Person National Plan lusungulwe ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga eHarare namhla. Uhulumende uthi nyakenye uhlenge abesifazane labantwana abedlula ikhulu 131 ababehanjiswe emazweni achiyeneyo izigilamkhuba ama-human traffickers. Uhulumende weMelika wethule ugwalo nyakenye oluveza ukuthi udubo lolu lubhaha kakhulu eZimbabwe. Baningi abantu abatholakala sebesetshenziswa njengezigqili kumbe sebesetshenziswa ukuthengisa imizimba ngemva kokuhanjiswa emazweni behuge ngokuthenjiswa imisebenzi lempilo engcono izigilamkhuba. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Ukuhanjiswa kwabantu emhlabeni laphakathi kwelizwe ngokungekho emthethweni okuthiwa yi-human trafficking yinto embi kakhulu, ebuhlungu njalo eyenzakalayo eZimbabwe. Baningi abantu abathethwe besiwa eGoli bethenjiswa imisebenzi, besiya eNgilandi, besiya eMelika, abagcina bese-Middle East, bagcine bese-Asia, bagcine besezindaweni lapho abavalelwe khona, bathathelwa amapasipoti babe yizigqili emsebenzini besebenza bengaholi, basetshenziswe ukuthengisa imizimba ukuze laba abasebenzisayo bazuze imali, basetshenziswa izinto eziningi kakhulu ezimbi ezibuhlungu. Ngakho-ke kusuka kudala i-United Nations, amazwe omhlaba wonke jikelele avumelana ukuthi lobu bubi kumele buqedwe du. Indlela yokubuqeda yikujezisa laba ababenzayo, lokwazisa abantu labo abasengozini yokuthi bacine bona sebeyibo abahanjiswayo bethwalwa besiwa kuzona lezo ndawo.
Abasengozini eyokuqanjelwa amanga kumbe ukuhuga ukubana bathenjiswe imisebenzi engekhoyo, bagcine bengena kudubo lonolo lokuhanjiswa, ungathi ngabasakhulayo nanco.
Uyawukuthole njalo nje ubone abasakhulayo besithi ngithenjiswa umsebenzi laphana, ubone kubhodiswa okunye okubhalwe ebulenjini ku-inthanethi kuthiwa kule scholarship kulani, khona laphana ugcina usuthengisiwe, ukade usithi wena kule mfundo ugcina usuthengisiwe, usuthwele ama-drugs uyefele ejele kwezinye ndawo. I-human trafficking iyinto embi kakhulu okumele ilwiswe yibo bonke abantu. Kudingeka izinduna, kudingeka osobho, kudingeka abalisa, kudingeka o-MP lamakhansili, abafundisi, i-civil society, bonke abantu kunye lohulumende. Ngakho ngadingakaliyo kule mpi ngoba imele ifanele inqotshwe. Bayaphela abantu, bayathengiswa, kuyenzeka eZimbabwe phakathi kwelizwe bayathengiswa, bayathengiswa futhi ngaphandle kwamazwe omhlaba. Bangakuthathi kancane abantu ukuthi mhlawumbe bathengiswa abantu phakathi, uyathengiswa ngaphandle kwelizwe, uthengiswe futhi phakathi kwelizwe, uye kusetshenziswa izinto ezihlukahlukeneyo ezingekho emthethweni ezephula amalungelo akho.
Uyibona njani imizamo eyenziwa nguhulumende Ncube yokulwisa ukwephulwa kwamalungelo oluntu okumayelana lokuthengiswa kwabantu?
Lanxa-ke uhulumende simbone sukuma ekhuluma nge-human trafficking, kuthwalwa lokuthengiswa kwabantu emazweni ahlukahlukeneyo, ayisiso sodwa isenzo esibi esephula amalungelo abantu. Ukuswelakala kokhetho olukhululekileyo elizweni kumele uhulumende akusukumele ngayo nalindlela esimuzwe ekhuluma ngayo ukuvalelwa kwabantu ngokungekho emthethweni womhlaba lokwephula amalungelo ku-constitution esinjengalokho esikubona kubo baba usikhala uvalela isikhathi eside ungathoniswa ngendlela efaneleyo kwephula amalungelo abantu zinenge izinto nje ukuvinjelwa kwemihlangano yamaphathi lokuvinjelwa kwabantu ukuthi basebenze bakhululeke ngendlela efaneleyo lendlala elizweni lazo zonke izinto zinenge izinto uhulumende afanele azisukumele lanxa i-human trafficking yimbi kodwa zikhona ezimbi njalo njengayo kumbe eziyedlulayo ezenziwa nguyena uhulumende ngokwakhe ngakho ke kumele ziphele lazo zona lezo
umnumzana efidlela ncube ingcwethi yehlaziya ezombusazwe esixoxelaye ehobulawayo Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namhla sixoxa lonkosikazi Sehlile Gumbo Wilkinson oseBrithani owenza umsebenzi wokuphathisa abasungula amabhizinisi iPeak Performance Coach ngesiNgisi.
Ngapha e-UK ngithiwa yi-Peak Performance Coach. Kuyini khona lokho? Ngumuntu oncedisa abantu abaqalisa ama-business ukuthi benze ama-business abo bele-confidence. Angazi amanye amabala ngangihlula ukuthi ngiwafake kakuhle. Bele-confidence ekwenzeni i-business yabo. Bekwanisa ukuthatha izinqumo ezibenza ukuthi i-business yabo ibe profitable. Abantu abaningi nxa beqalisa ama-business basuka bevela emsebenzini bevela sebenza but bengakwazi ukuthi i-business iqhutshwa njani injongo yami mina ngokwami ngokuthi ngibone abantu abaqala ama-business besiya phambili beqhubekela phambili be-profitable belenzuzo ezintweni abazenzayo
ungasichasisa kabanzi ukubana kuyini okwakwenza wena ungene ku-business
Mina i-background yami bengumuntu osebanking, ngangisebenza e-banking saseZimbabwe. Ngasuka e-bank ngaba ngusomabhizinisi. Ukuthi ngize ngiphakame kusiya phambili ngahlangana nenhlupho eziningi. Ngoba izinto eziningi asizake sizifundise. Asizake sizifundise ukuthi umuntu vele ukuthi i-business iqhubekela phambili umaketha njani. Kufanele ube lani nje even ingqondo zakho kufanele ube ngumuntu olengqondo ezinjani. Ngathi sengikhangela izinto ebentwini abaningi baqala amabhizinisi kodwa malithwana amabhizinisi adlulela i-5 years ukuthi abe lokhu e-runner 5 years so kumbe ukuthi sibone amabhizinisi asuka kubaba aye emntwaneni aye kusizukulwane kuthi these are family businesses asila ama-legacy building principles so injongo yami ngokuthi si-build ama-legacy building principles sibe lamabhizinisi aqhubekela phambili not only for thina but for izizukulwane ngezizukulwane
abantu bayeza yini kuwe uyathola yini ama-customer adinga usizo lonolu oluphayo
ama-customer maningi kakhulu mina yimi engelazo isathi ngoba I can only work with so many people ngoba ngendlela engisebenza labantu ngisebenza lo muntu ngimbambe isandla for at least 3 months so asiyenzi o-pick fix sisebenza ngendlela yokuthi umuntu uyazwisisa abone ukuthi uyangaphi ubone ukuthi umuntu ngifike la sengifike la simfundise lama tools lama techniques ukuthi vele even sokusiya phambili uma engahlangana lohlupho usekwazi ukuthi uhlupho lolu luyenziwa kanjani
kuyini ongakuxwayisa abalaleli bethu abakulaleleyo khona manje abafisa ukungena kumabhizimusi njalo tholakala ngapi wena
abantu engabaxwayisa khona ukuthi i-business yebo ungangena ku-business kodwa into eqhakathekileyo yi-personal development wena ngokwakho ingqondo yakho ifanele ibe developed ukwenzela ukuthi ube successful ngoba i-knowledge kuthiwa i-knowledge is power so nxa ungelayo i-knowledge awusoze uqhubekele phambili mina ngiyatholakala kuma-social media you find ungadinga uSehlile Gumbo Wilkinson ngiyatholakala kubo WhatsApp 0447551242661 lungatholakala i-website we are redoing it ngoba sile launch which is coming up We are relaunching the business, Epic Performance Coaching. We are relaunching it with an updated website. So iyabe isirana in the next 4 weeks. And we've got so many exciting things. Ezokuthi abantu beqhubekele phambili, siphakamise isizwe sakithi.
Unkosikazi Sehlile Gumbo Wilkinson wenza umsebenzi wokuphathisa abasungula amabhizinisi ngu-Peak Performance Coach ngesiNgisi. Sixoxe laye eseBhilithane. Ku-Live Talk namhla sixoxa ngohlelo lwe-CCC olukhetha abazalimela kukhetho lwezwe lonke oluza kwenziwa kunyanga ezimbalwa ezilandelayo. Sesilugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngugeino Gumede Saidi. Ngisitha sidibaneni njalo kusasa ngesikhathi esifanayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muyeru.